Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 26, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu voramba kubhadhara mitero kukanzuro yekwaGutu vachiti haina mabasa iri kuitira vagari.
Mari yacho yanga isina kukwana, saka zvakakonzera kuti vanhu vasazofare mafariro anga vachida kuita kuti mari yanga iri shoma zvikurusa. Nevanhu vemabhizimisiwo zvakare havana kuzovana zvavanga vakatarira kuti vanga vane panguva yezororo, nekuti idzi nguva yezororo inokosha kumabhizimisi.
Nyanzvi dzotaura pamusoro pezvakakonzera kuti vanhu vatambe kisimusi vasina mufaro. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra2017 raona vanhu vakawanda vachishorerwa kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzura weWard 27 kwaGutu, Alderman Jeffries Tange Mare, vanoti vanhu vakawanda munzvimbo yavanomirira havachadi kubhadhara mitero kukanzuro nekuti vave nenguva yakareba vasina rubatsiro rwavanowana kubva kukanzuro iyi. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Alderman Tange Mare, avo vange vari kanzura wenzvimbo iyi vachimirira MDCT kubva muna 2005, vanoti nzvimbo iyi yakatarisana nematambudziko akawanda akaita sekuti migwagwa yave nenguva yakareba isina kugadzirwa, izvo zvave kuita kuti vashaye zvokufambisa. Alderman Tange Mare vanoti izvi ndizvo zvave kuita kuti vanhu vasade kubhadhara mitero.
Ndo zviri kugozha izvozvo paunenge uchivati mitero vanhu vanoti tobetserwa ne chii chinozotibetsera, mari dzedu dzinongonyura dzinongonyangarika. Munoziva kuti kubva pakatorwa nyika kuma 80s vanhu havanambozotrusta food, nokuti service delivery haizombowanikwa sezvaiitika kudhara kuti migwagwa yaiwana zvakaibetserwana nemari dzechibva kuma 40%. Saka pese apa havasi kuzviona, saka vanenge vakuti no mari dzedu dzinongonyura.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuro yeGutu kuti ichaita sei nevagari vari kuramba kubhadhara mitero. Alderman Tange Mare, avo vanove nhengo imwe chete yeMDCT kanzuru ine makanzuro makumana nemumwe, vanoti zvakakosha kuti vanhu vabhadhare mitero sezvo zvikamu makumana kubva muzana zvemari yemitero ichidzorerwa kumaward kuti isimudzire nzvimbo idzi.
Tichivataurira kuti imi mukabhadhara mari dzenyu dzikawanda ndokuti 40% yenyu iwande, but zvinonetsa kuti munhu uchimutaurira izvozvo iye achiziva zvimwe zvaakamboona nezvimwe zvaanoona anenge achingofunga kuti tikurerwa nhema. Saka ivo pachavafutwa nenge vachizopota vachikurira navo futi hapana chinouya.
Vatange Mare vanoti kunyange hazvo pasina rutsigiro rwakanyanya kubva kukanzuro mumabasa ebudiriro, ivo pachavo vachishanda nevamwe kubva kubato ravo vedzisvondo nevamwewo vari kuvaka mabhiriji nokuita mamwe mabasa ebudiriro. Mumwe mugari wemuward 27 amai Rejoice Mago vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kuomerwa neupenyu, izvo zviri kuvatadzisa kubhadhara mitero yakaita seyemombe nezvimwe.
Dambudziko randiri kuona nderekuti vanhu havasi kukwanisa kubhadhara mitero kuti upenyu hwakaoma, not because they don't want to, but zvinhu zvakatooma, even mafees vabereka kwasa kubhadhara.
Asiwo vamwe vakaita sava last mafratizi vanoti vanotarisira kuti zvinhu zvichanaka sezvo pave nehurumende itsva, asi vanoti pari zvino hapasati pave neshanduko.
Hapana zvati zvataridza kuti pane chachinja kubva pamukuru anga aripo pachiuya umwe mukuru. Chakachinja ndiona mazita, nekuti hapana zvati zvachinja zvinotaridza kuti pane kwatiri kuenda.
Makanzuro emaruwa haawani mari semakanzuro emaguta, ayo anowana mari nezvinhu zvakaita sekupa vagari mvura, kuvatakurira marara, pamwe nekutengesa nzvimbo nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimisi. Ndakamirira Studio 7 kwaGutu, ndini Godwin Mangusha.
Kunetsa kwemari munyika kunonzi kwakakonzera kuti mhuri dzakawanda dzitambe zoro rekisimusi dzisina zvadzaitarisira kuve nazvo zvakaita sechikafu pamwe nembatya itsva. Mabhanga anonzi akakundikana semazuva ose kuwana mari kugutsa munhu wese, kunyange hazvo mamwe mabhanga achinzi akangovhura usiku paaiwana mari. Kukwirawo kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvinodiwa nevanhu zuva nezuva ndechimwe chezvinhu zvinonziwo zvakakonzera kuti kisimusi yegore rino ibve yanyanya kudzikira kana zvichienzaniswa nemamwe makore. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe vanoti kunyange hazvo vemabhanga vakanga vave kutanga kuwana mari yekupa vanhu, mari iyi haina zvakare kuwanirwa vanhu vose. Asi vaZembe vanoti nemuonero avo zvinhu zvinenge zvave kuita nani kuburikidza nemari inonzi yakawanikwa nehurumende kubva kubhanga reAfrican Export Import Bank, izvo zvave kuita kuti mamwe mabhanga akwanise kuwaniswa mari yekuti ange achiisawo kana pamichina yemaATM. VaZembe vanoti chimwe chichaita kuti zvinhu zvigadzirisike munyaya dzekuderera kwezvinhu mutengo wemari yekuAmerica pamusika mutema apo painonzi iri kutengeswa nebond note. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya yemamiriro ezveupfumi munyika.
Ichokwadi kuti mari yanga ichineta zvikuru panguva ino yezororo. Izvi zvakakonzera kuti vanhu vave nekuomerwa kwaitendera kwavo horidhei yekisimisi nekuti mari yanga iri shoma. Nepo hazvo apo tanga taakupinda mukisimisi, mari yakazotanga kuwanikwa zvichiteedzerwa pakachinjwa vatungamiri vehurumende. Zvakatanga kuti nyeukei zvaakuita zviri nani, tikaona mari yaakutanga kuwanikwa nemabhangi mazuva mashomanana tisa vanhu vasati vapinda mukrisimisi anga akupawo mari, vanhu vachikwanisa kuwana mari asi mari yacho yanga isina kukwana. Saka zvakakonzera kuti vanhu vasazofare mafariro anga vachida kuita nekuti mari yanga iri shoma. Zvikurusa nevanhu vemabhizimisiwo zvakare havana kuzovana zvavanga vakatarira kuti vanga vane panguva ino yezororo, nekuti izvi nguva yezororo inokosha kumabhizimisi.
Tinonzwawo kuti kune mamwe mabhanga pari nhasi aakukwanisa kunge achipa mari pamaATM kana pamichina yepanze. Zvakamira sei?
Hunde, kune mabhangi asikati ari kupa vanhu iye zvino. Wakaenda kumaATM wanokwanisa kuwana mari dzaanokwanisa kubatsirikana nazvo. Izvi zvaitika nekubatsirwa kwatakaitwa newe African Import Export Bank tichitungamirirwa newe Reserve Bank yeZimbabwe nehurukuro dzavakaita vakabvumirana vakapa mari inoita kuti zvireuruke.
VaZembe, tinonzwawo zvakare kuti bond note rinenge rane huremu zvichienzaniswa neUS dollar munguva iyo ino yezororo. Zvinhu zvanga zvichitarisirwa here uye uremu uhu munohuona sei?
Bond note yedu papararo maketi yayo yanga yaita zviri nani nekuti yakambosvika yekuti ranga raakuenda kuma90% iyo zvinezvi ranga radzoka raakuma30%. Izvi zvichikonzerwa kutanga nekuti vanhu vakafarira shanduko yakaitika muhurumende iri kuvapa tariro kana vakatarisira neremangwana reupenyu hwavo nenyika nezveupfumi. Chechipiri, mari yandataura yatakabatsirwa iyo yatatungamirirwa neReserve Bank vakakurukura ibhangi reImport Export Bank yeAfrica inokwanisa kupawo zvemari kuma600 million yaakutanga kupinda mumaketi ichibatsira kuti zvinhu zvinyeuke. Endi nezvandataurawo zvakare kuti vana veZimbabwe vari kunze vanga vaakutumirawo mari dzavo kuvabereki, kuhama dzavo kuti vakwanise kuvawo nenguva yakanaka pakisimisi. Mari dzinenge dzichiuya dzinouya dziri mumajusa. Saka kuwanikwa kwemajusa ndo kunoita kuti mari yanga yepamusoro yanga yaakuenzerwa pabhondi noti iderere, nekuti vanhu kana vakuwana mahusi avo akuwanikwa mabhengi achikwanisa kutopawo nemahusi zvinobva zvaita kuti vanhu vasaende pablack market iya yetinotaura iyi
vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano rezimbabwe national chamber of commerce valakson zembe vachitaurawo parunhare muharare nestudio 7 Kunyange hazvo vanhu vakawanda vachinzi havafari nemashandiro emapurisa pane vamwe vagari vemuchinoi vari kufara nemapurisa ayo anonzi ari kufamba-famba munogara veruzhinji kunyanya nguva dzemanheru pazoro rekisimusi senzira yekudzivirira kuparwa kwedzimhosva atachigoriwa anotipa nyaya inotevera
Vagari ava vanoti kufamba manheru kuri kuita mapurisa vakapedzisira kuzviona makore akawanda apfuura mapurisa vaifamba nemabhasikoro munogara vanhu nemumaguta senzira yekudzikisa kuparwa kwemhosva dzakaita sekuba idzo dzinonyanya kuparwa nguva ino yezororo asi gore rino mapurisa ari kufamba mudzimba vachitaurira vagari kuti vasasiye dzimba dzisina vanhu ivo vachienda kuzororo pamwe nekukiya mikova yedzimba nguva dzemanheru kuti vasabirwe nematsotsi mumwe avo vari kufarira chirongwa chemapurisa ichi ndiva Danford Gapare vanogara mumusha weveruzhinji wechikono hono vagapare vanoti vanofara kuti mapurisa vave kufamba vachichengetedza vanhu munguva dzemanheru uye kuti varambe vachizviita kunyange zororo rapera
zvakanaka tikufamba vachitichengetedza takarara zvakanaka tikavaramba vakadaro
vagapare vanoti zvaitwa nemapurisa zvinoratidza kuti vanenge vabva mutsika yavo yekushandira mumigwagwa vachitorera vanhu mari yechioko muhomwe
vatotangawo kwavatoita izvi zvikorero vanga vasingambozviite makore izi vanga vari muroti ndo vaitorera mari muroti mazuva ano izvizvi hava kutombofambawo mucommunity vese vachiuya vachiuya zoona kuti tichirwi
mumwe mugari vaking motsi vanoti vafarira zviri kuita mapurisa zvekushambadzira vachiyeuchidza vagari kuti vasarasikirwe nemidziyo yavo kumatsotsi uye vedzimotokari kuti vasamhanyise motokari zvisiri pamwero
zvatibatsira kakanyaya marasa ndezvanambotaka zvekuti kuba vanhu vazitakasanga nemachallenges akawanda last year kuti last year kwakusina zvekuyu zvavaiita zvekushambadzira
Vakawanda vanoti mapurisa anofanirwa kushanda muvanhu kwete kuwandira mumigwagwa nekukamba mune imwewo nyaya mutevedzeri wemutauriri wemapurisa chief inspector ponyati vanoti uwandu hwenjodzi mumigwagwa hwanga hwakaderera kunyange vanhu vakafa musi wa24 zvita vakawanda pane vakafa musi uyu gore rapera vanyati vanoti vanhu gumi nevaviri vakafa manheru emusi wa24 zvita asi gore rapera kwakafa vanhu vanomwe chete ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency pa 4930 shortwave 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona kana musati mafarira Facebook page yedu ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega musakanganwe
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuLiberia vavhota nhasi musarudzo yemutungamiri wenyika irikudzokororwa kana kuti run off. Vaimboye mutambi wenhabvu ane mukurumbira vaGeorge Weah nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoseph Boakai vari kukwikwidzana kutora chigaro chichasiyiwa nemutungamiri wenyika amai Ellen Johnson Sirleaf avari kusiya basa mushure mematemo maviri aya anobvumirwa pasi pebumbiro remutemo yeLiberia. Vaimboye mutungamiri wePeru vaAlberto Fujimori avari kurwara nhasi vakumbira ruregerero kuvanhu vose vemunyika iyi mazuva maviri vaburitswa mujeri muchire mekuregererwa zvisina tsarukano nemutungamiri wenyika ari pachigaro vaPedro Pablo Kuczynski. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitwa nevateereri veStudio 7 panguva ino yezororo rekrisimusi negoredzva.
Ndini Jonathan Banda, ndinogarawo kuHaboroni. Ndinomeseji andinayo kuvana veZimbabwe vese. Ndinotenda nerunyararo rwamakaita pakudzidziswa kwakaitwa mutungamiri akanga aripo. Ane ndinotendawo vese vakaita zvese zvakanaka pamberi pedu. Ndokumbirawo kumhoresa mukoma wangu nemhuri yake kuBotswana chinoi. Anonzi Golden Banda nemukadzi wake. Ndokumbirawo kumhoresa masekuru angu kwaGutu. Ndokumbirawo kumhoresawo hama dzangu dzese, ambuya vangu natezvara vangu vari kwaChikwaka. Tigoisawo meseji kune mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa. Takamirira kuona zvamuchaita pamberi pedu. Takatarisira kuti tizotarisira chenji, tizotarisira kuona zvikosi, tizotarisira kuona unyani paupen paper, tizotarisira kuona makambani makuru emuZimbabwe achivhurwa. If you want to lead that intelligent operation in Zimbabwe, so we are looking forward to your intelligence in Zishanda. Nevana vese veZimbabwe hatikurudzirei tiche zvakamuchi tibatane pamoje tiboda tiboda tibudisa kudza vana vedu mangwana. Amen.
Ya indetwa Robert Mtedenyika ndogara kubudiro kubudiro po ndokwandiri kutaura kunoku but horidhe yatina ndokurudzira ngende kungoti vanhu tongotanga horidhe mune zvakanaka ihoridhe yekungoti tinotanga nezvinhu zvakasiyana siyana mataona mukati memugwagwa umumukutiba kwatiri tine zvakawanda zvatinazvo mupfungwa kwatinoita hwahwa mukwagwa waumu tinge tichingokurudzirana tinge tichimwa zvakanaka ndozokurudzirawo hama dzangu dziriko kubota kwamarange kuchikwa chiyadzoko kuti ndichingovaparisa zvekungoti makadii zvenyu muriko mune horidhe yakanaka nevana mama vangu variko kubhoyera uko nokuvaparisa izvo zvakare nevari mugwagwa vari kufamba munzendo vari South Africa hama dzangu nokodziparisawo zvakanyanya zvichingoti ndomashoko andinawo pawa nguva dzinoi.
Ndiri awo Mapfumo Sigauke, ndiri kufona ndiri kuLewis Sifford, South Africa. Ndiri kufara neholiday yatiri pairi titakambozorora kuenda kubasa. Ndiine vana vangu zvangu pamba pano tichinakirwa neholiday. Iholiday yakareba yekuti tinokwanisa kuonana tichifara nevana vangu. Holiday ino ndakaiplanira kuti ndinenge ndiri pamba zvangu nevana tichifara, vachindibikira maresipi avo avanokwanisa, vachindipa masurprises, tichienda shopping vachinotenga zvavanoda vachishopa, vachibika tichidya, ndichivabikirawo maresipi andinoziva vanhu vanofarira. Tinotarisira kunakirwa kuva neholiday yakanaka, holiday yese. Panguva ino ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kuZimbabwe. Ndine group rehama rinonzi Mahuza Sisters. Masista anogara achifara tiri pamwe. Ndinoti Christmas iri peiko ikoko kuZimbabwe, vazhinji venyu ndaona makaungana kusanyati mukanakirwa pazuva ranezuro. Ndinotarisira kuti zvicharamba zvienda zvakadaro. Ndichida kukwazisa futi nehama dzisina ruzha, vananozi, vananozi Lilo, vananotando, vananonweva, vana Tula nana sekuru Ivan ikoko. Ndinoti nakirwai, asi pakunakirwa ipapo musazokanganwa kusiya mari dzevana dzeschool fees, nokuti hatidi kuzonzwa mafoni calls makutiponera muchiti tashoterwa nemari yevana. Aiwa farai, nesu tiri kufara, tirangarirani neminyengetero, nesu tinenge tichinamata tichitenda Mwari vatipfumbudze mugore 2017. Tichitarisira kuti vanotipinza mugore ra2018. Takatarisira zvidhafu dhafu kuti tichawana mablessings ari kuuya double double. Ndo zvatinotarisira. Aiwa, muve nenguva yakanaka.
Maita zvikuru nekutibata kuno. Nditangai Mapfumo, ndiri kuBotswana kuGaborone. Ndoda kukwazisa nekuwisa vanhu vose vemaZimbabwens nguva yakanaka. Takatarisira nyika yedu tichabudirira zvakanaka. tinotenda zvikuru nenguva yose and all hard working Zimbabweans, we wish you the best. Thank you very much. Happy Merry Christmas and Happy New Year. Bye.
Tinokugamuchira vana vemuno muZimbabwe nenguva ino yeChristmas. Ndoitwa tapiwa makoni ndikutaura nemi ndiri kuAustralia kuPerth. Tingori musizen yede Christmas tsufara. Tsunguva nehama neshamwari tichigocha tichiona rukunaka neruoko rwaMwari. Tichingotenda Mwari negore ranga tinaro. Iro ranga riri gore rakanaka zvikuru. Of course vamwe you might have not had the best year, but tinongotenda Mwari tichiti next year will be a better year. Kunyanya nichada kungotenda shamwari hama yakutinamatira nekuvava nesu. Uyezve chango encourage vanhu veZimbabwe kuti rambai makashinga nenguva ino yatiri, nguva yeChristmas. Zvakawanda zvinoitika. Vanofamba mumugwagwa musanyanye kudriva makamwa doro, but kuva to avoid drink and driving. Chingo kuencourage ichiti rambai muchiita zvakanaka, endai kumachechi, sanganai nemhuri dzenyu, farai, furai mapresence, let the joy ive ichiwedzera mhuri dzedu. And kune avo who are not with their families, tinongo kuencourage hai kuti just look for vanhu vamunoenda kunoona shamwari, uyezve vari kumadiaspora tsvagai shamwari dzamunongosangana kwamuri koko, mogara moona ukuru hwaMwari. And tangokutione vhesi renyu rongoti Jehovha ndiye muponesi wedu, anotiitira zvakanaka nguva dzose. Tango kuencourage vana veZimbabwe, uyezve even tichipinda mugore rakanaka, ngatipinde tine mufaro, tine tarisiro, tine shungu dzekuti tichaita zvinhu zvakanaka. And richava gore rakanaka, tichingoramba tichiona ukuru hwaMwari mukati medu. So ndinongo kuencourageai, tinokutendai nenguva yenyu kutiteerera paredhiyo yedu inoyi, tichingoti Mwari aramba achikuitirai zvakanaka. Ende muropafadzwe, muve neuzororo rakanaka sevana veZimbabwe. Thank you.
Vanga vari vateereri veStudio 7 vachitiudza zviri kuitika kwavari panguva ino yezororo reKrisimusi nekutarisirawo gore dzva. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra2017 raona vanhu vakawanda vachityorerwa kodzero dzavo. Magweta aya anoti anotarisira kuti mugore ra2018 hurumende yava Emmerson Mnangagwa icharemekedza kodzero dzeveruzhinji. Ngatinzwei kubva kumutoro wedu nhau Patricia Mudadigwa.
Rimwe remagweta anorwira kodzero mudunhu reMidlands vaBrian Dube vanoti kusungwa-sungwa kwakaitwa vanhu gore rino nemapurisa nemhosva dzaizoraswa nematare zvinoratidza kuti Zimbabwe haisati yoremekedza kodzero. VaDube vatiwo patopera rimwe gore vaitaidza mara vakatsakatika mugore ra2015 vasati vazivikanwa zvakaitika kwavari zvinova zvinosuwisa.
Hapana zvizhinji zvatingagona kuti tingacelebrata kana kupemberera pari zvino. Chikonzero chiri chekuti kodzero dzevanhu hadzisati dzanyatsoremekedzwa zvakanyanya muZimbabwe. Munogona kuti ndingokurangaridzai kuti as we speak izvozvi hatisati taziva kuti taidza mara uripi, and zvichingoreva kuti kodzero dzevanhu hadzisati dzaakunyanyoremekedzwa muZimbabwe. So ndingangoti hapana zvizhinji zvingati zviipemberegwe munyika ino. Ivi chero nyaya dzekungosungwa kwevanhu zvisiri pamutemo chero vachizonobuda havo vava kumakotsi, but zvinongotiradza kuti mapurisa nemaCIO emuZimbabwe havanyanyi kuremekedza kodzero dzevanhu. Saka naizvozvo ndiringoti kusvikira tawana a total change, a complete change yegovernance nedemokrasi munyika muno, hatina chatingati chekupemberera maringe nekodzero dzevanhu munyika ino yeZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo vaSharon Hofisi vaudzawo Studio 7 kuti kune kodzero zhinji dzakatyorwa muna 2017 uye zvinofanirwa kuongororwa. VaHofisi vati kunyange hazvo vanhu vane kodzero yekurarama uye nyaya yemutongo werufu kuvanhurume yakaendeswa kumatare mukati megore rino, vanoti dare repamusoro reConstitutional Court rakarasa nyaya iyi isati yaongororwa.
Kune kodzero zhinji tukuti zinofani wakunge zishiongoro kwa zakaita sezo kusatongeru warufu kapeti takiwa na shecha wila nevamwe kumine watatu babu yanga isina muna edusura msoro yeva taka iyo waiti kunya kungo gara wachungori kujere wachikitaka mirila kuti izuzu tigozo guru wa msoro apapasi na wajo onogura msoro zinu zanga chiputa zume kwa zero zao zakaita sezo kwa zero zekutuwe one chile mirila semunu ya tingati human dignity asitina watu dare raka guriri raka zonyora o mutongo waro kubudiki zanava mutongi wabunu richitiro pane zvizhinji zvakanga vasina kuita saka nokudaro nyaya iyi yakangonza yaraswa pasati patsanangurwa kana kuti dare risati rapinda mukati kuti zveshuwa rotarisa here kuti vanhu voramba vachigurwa musoro here kana kuti vasiri kugurwa musoro.
Vaofisi vawedzero vachiti kudzingwa kwaitwa vatengesi vemumigwagwa mukati megore rose mumadhorobha akasiyana siyana, kubviswa kwevanhu pamaplaza vaigara pamwe nekuputswa kwedzimba dzevanhu pasina mvumo yematare zvinoratidzawo kuchikorwa kwekodzero kwakanyanya.
Kodzero dzakaita sezvo kuti munhu ava achizvishandira tinoona vava vaishanda vari mumakanzu mumadhorobha vainetsana nekanzu saka izvozvo zvese izvo zvinhu zvodange zvichiongororwa kwozotiwo tine kodzero dzakaita sekuti munhu ange achizvishandira ina Freedom of Occupation Network kuti tiri kutaura kuti idzi dzese idzi pane vanhu vakanga vachitengesa vamwe vachone vakanga vachizonzi varohwa kwotiwo tine kodzero dzatinoona dzokugara pakati tsvikiti tinoona kuti vanhu vaiputsirwawo dzimba vachimitsana zvingava zvemacooperative kana kuti vari kuti havana kurirana nekanzuru kana kuti nevamwe vaimborivo mumapazi ehurumende.
Hurumende yeZimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi nedzimwe nyika dzekunze nepamusana pekutyorwa kwekodzero dzeveruzhinji pasi pehurumende yaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Pasi pehurumende yavaMugabe, vemapata anopikisa nevaive vasingabvumirani nemaitiro eZANU-PF vaityorerwa kodzero dzavo. Asiwo magweta aya atanokurudzira kuti hurumende yavaMnangagwa, iyo yakabetserwa nemauto kupinda pachigaro muna Mbudzi, iremekedze kodzero dzeveruzhinji apo Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk cheThe Connection. Apo tiri kutarisa nevechidiki kuti tinzwe kuti vapedza sei zoro rekisimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, fonai panhamba dzinoti 001-202-619-2077 togokufonerai.
Papina mukisimusi.
Nako kambo kisimusi kubva kuna Toki Vibes tavatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvungu yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Vamwe vanhu voramba kubhadhara mitero kukanzuro yekwaGutu vachiti kanzuru haina mabasa airi kuvaitira. Nyanzvi dzinotaura pamusoro pezvakakonzera kuti vanhu vatambe kisimusi vasina mufaro zvinove zvekushayikwa kwemari mumabhanga. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti gore ra2017 raona vanhu vakawanda vachityorerwa kodzero dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.